Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 16 mbudzi 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vasikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vasitole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso.
MaRTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambostabiliza zvavo, but mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizinisi havasi kurudyusa maprices avo, ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control.
Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri webato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Vatsigiri veCCC ava pamwe chete navaJob Sikala navaGodfrey Stole vari kupomerwa mhosva yokukonza mhirizhonga. Vachinyora paTwitter pavo, vaChamisa vanotenda magweta anomirira vanhu ava vachitiwo vaSikala vanofanirwa kubudiswa mujeri sezvakaitwa vamwe. Tabata vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe mamiriro yakaita nyaya iyi.
Nezoro takapinda mudare navaSikala, nyaya yavo yaifanira kutanga kutongwa muzuvaro nezuro, asi hazvina kuzofamba siraro kuda kwekuti gweta ravekumirira vaStole rakanga risina kupiwa mapepa akakwana ane chekuita nemhosva iyi. Nokudaro vakazokumbira dare kuti vapiwe mukana wekuti vaongorore mapepa avanga vapiwa, nyaya iyi yozodzoka yotongwa. Saka nyaya yakabva yapfuudzwa mberi kusvika musi wa24 November, ndo patichapinda mudare kuti nyaya iyi izotongwa. Pari zvino takamirira kuti 24 November asvike. Takaisa chichemo pamberi pedare chekuti vaSikala vachitongwawo vachibva kunzi sezvaita mumwe wavari kutongwa naye vaStole, zvakare nevamwe vakasungwirwa nyaya idzi dzekunyatsime vose vakapiwa mukana wekuti vatongwa chibva kunze, angosara ndivaSikala voga. Chichemo ichi zvachave pamberi pedare, dare rati richazoda kunzwa kukakavara kuchaita magweta pamusoro pechichemo ichi nemusi wechishanu 18 November, robva razogura mutongo kubva ipapo.
Vabhamu, chii chakakonzera kuti vaStole navaSikala vapatanidzwe panyaya iyi?
Vana kupatsanurwa vachiri panyaya iyi vari vese pamwe chete. Chakangoitika ndechekuti zvichemo zvavo zvokuti vatongwe vachibva kunze ndizvo zvakangosiyaniswa chete kuti vaSikala vachaita chavo chichemo vakazvimirira vari voga, vaStole voitawo chavo chichemo vakazvimirira vari voga, asi nyaya inoramba iri nyaya imwe chete vachitongwa pamwe chete
tinoona kuti vasitole nevamwe venyatsime vanga vari mujere vakapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso asi vasikala vari kungorambirwa nazvino wese pangave nechikonzero here chepasi pemutemo yekuti zvinhu zvakadai zviitike
chikonzero chaicho chiri pamutemo hatisi kuchiona chinosakisa kuti vanyimwe bheyo nekuti mutemo uripo pachezvawo unototi munhu haafaniri kugariswa mutirongo kufanana nemunhu ave kutopika mhosva iye asati atongwa ndosaka mutemo uchiti nyaya kana ichinge yangopinda mudare ngaitongwe nekukasira kuitira kuti vanhu vasagare mujeri kwenguva yakarebesa vasati vatongwa
vakadini vasikala utano hwavo hwakadii
utano hwavo hwakasimba zvakare vanotaridza kuti vachiri vakagwinya vongova netariro yekuti vachimbodzokera kundosangana nemhuri yavo vapiwewo zvakare mukana unongopiwa mumwe munhu wese wemuzimbabwe wekuti vatonge vachiva kunze asi kunyange zvakadaro vanotaridza kuti vachiri vakagwinya zvakare vachine ushingi kwavagara vainawo
avo vange vari rimwe remagweta vanomirira vajob sikala navagodfrey stole vari parunare kuHarare nestudio 7 Mumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi veZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU uri kukurudzira hurumende pamwe nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Zimbabwe Federation of Trade Unions inoti kuvabhadhara nemadhora emunyika kunoita kuti varasikirwe neuremu hwemari dzavo. Munyori mukuru weZFTU vaKenyas Shamuyarira vanoti nekuda kwekuderera kwesimba redhora remunyika richienzaniswa nedhora reAmerica, mushandi akatambiriswa bhonasi yake iri kumadhora emunyika haazooni kukosha kwedikita rake. Vashandi vakawanda vari kutarisirwa kutambiriswa mabhonasi avo kutanga mwedzi uno, uye hurumende yakatozivisa kuti ichange ichibhadhara vashandi vayo mabhonasi avo. Pamusoro pezvo, vopiwa $200 emadhora ekuAmerica sebhonasi inobva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navashamuyarira pamusoro penyaya iyi.
Both private neku hurumende neku public sector dai vanhu vaedza nepose pavanogona kuti vatendewo vashandi nema USD
sei madaro vashamuyarira
nekuti ma RTGS ari kuramba achierodwa pari zvino izvi ambo stabilizer zvavo bati mukatarisa zvinotengwa manje vana muzvina bhizimisi havasi kureducer maprices avo ari kuramba achingoita running wild because hakuna price control and zviri kuita kuti nyangwe dai mushanda akatambira mari ingave yakawedzerwa zvakadii anonosangana aine nhange mutange yemaprices atingati empengwa. So ndo zviri kuita kuti tisanyatsotarisana nekuwana pundutso sevashandi vari muprivate nevari kupublic sector.
Iyo mari yebhonasi ichine chiremera chayo here chekare?
Right, tikange totaura mari dziri kuwanikwa dzemabhonasi nevashandi. Chiremerera chadzo chiri pakati nepakati, chiri mumuzeke muzeke, nekuda kwekuti vamwe vashandi havasi kuiwana yese at one go, yatingati kuipiwa kamwe chete 100% bonus yavo. Iri kupiwa in staggered phases. Saka, nekuda kwekuti vazhinji vachona havasi kuiwana zvekare iri muma USD zvikuru sei kuprivate sector. Iri kuuya iri kuma RTGS. Saka dzimwe nguva inozoyaya irodwa nemabankrupt charges. Zvinoita kuti iwanikwe isina simba rekuti iwanise mushandi zvaangave neshuwiro yazvo kumhuri yake nekwaariye semunhu anenge asevenza kwegore rese achida kuwana upundutso.
Ko kuvashandi vehurumende?
Kana vari vashandi vemuhurumende, takanzwa kuti minister vefinance vakadispatcha kuti vapiwe ma 100% in USD, but mari iyoyo vari kuipiwa zvekare iri mumafezis. Tikawanzwa zvekare kuti His Excellency President E.D. Mnangagwa vakavapa an extra allowance yekuwedzera pamabonus iwayo. Saka nokuda kwekuti haisi kungoya iri kamwe chete zvinoita kuti isave neudzamu hwainofanira kuti inge ichipa kumushandi agowanawo kupembedza rifa rake raapedza kwegore rese achiita. Asi zvakadaro tinongotenda kuti vagona kupiwa ngavapiwe, nekuti nyaya dzemabhonasi hadzisi dzekuti tingati isusu mungazoendesana kumatare edzimhosva kana kudii. Kana mapiwa motambira, asi kana wapa ibva wangopa uchiziva kuti wapa. Haikona kupa uchiita zvechinyepu nyepu kuti nombokupai ndozokupa apo ndozokupa apo. Zvinoita kuti chiremera chachona chechinangwa chekupa munhu bhonasi chekutenda kwacho chisazonyatsobuda maringe nezvatinenge takatarisira sevashandi.
Munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamiarira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Women Against Corruption Trust rinoti vanhukadzi nevasikana ndivo vanonyanya kutambudzwa neuori huri kuitwa munyika pamusoro pemabasa avanotarisana nawo. Zimbabwe Women Against Corruption Trust inoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuona kuti vanhukadzi vanokwanisa kumhangara nyaya dzeuori vasingazikanwi kuti hurumende igoongorora. Mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vanoti mabasa anoitwa nevanhukadzi ndiwo anoita kuti vasangane nezveuori kupfuura vanhurume, vachiti madzimai anobvisiswa mari yechioko muhomwe kumakiriniki, kuzvipatara, kuzvikoro vachitsvaga nzvimbo yevana vechikoro, kwavanotsvakwa mvura, kwavanotora magwaro ekuzvarwa kwevana nekuzvipatara uko vanoti vave kubvisiswa mari yechioko muhomwe kuti vabatsirwe kuzvara vana vavo. Muzvare Matendere vanoti madzimai vanotya kutaura mari dzavanobvisiswa nekuti vanenge vachida kubetserwa uye vachitya kumhangarira vanhu vanobhadharisa mari dzechioko muhomwe. Sangano iri rinokurudzira hurumende kuti ibatsire mukuti madzimai akwanise kumhangara nyaya idzi nenzira isingavapinzi mungozi, asiwo hurumende ichisunga vanhu vari kuita izvi. Tabata Muzvare Sandra Matendere kuti tunze zvizhinji.
Sangano redu rakaombwa mugore ra2021. Tine donzvo rekurwisa uori. Takanangana nekuti uori hunokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana. Takaona izvo kuti kunyangwe zvazvo uori huchikanganisira munhu wose, madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanenge vachitsvaga maservices. Somuenzaniso, madzimai ndovanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana, ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro, ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru, kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndovanonyanya kuenda ikoko. Uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual reproductive health rights, pavanonotsvaga mafamily planning, pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana-siyana. Saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori.
Zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadziriswe ndezvipi?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori, zvisinei nekuti waityira kuprivate sector kana kuti kupublic sector. Tinongoti uori hauna kunaka, hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu. Pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano. Takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dziri kuramba dzichibuda nyaya dziri kuitika muzvipatara nomakliniki. Madzimai akazvitakura pavanenge vachida kunotsvaga maservices, pavanenge vachienda kuscale, pavanononyoresa nepavanonosununguka. Pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo. Takaona izvo kuti madzimai vari ku kuchila kutaura nyaya izi. Vanungo zitaura wari kumaraini, but havasi kuripota zviri formal. Saka inyaya zatiri kuona kuti dzekuramba dzichingoenderera hadzisi kugadziriswa. Saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzewori huri kuitika mukati mebazi rezveutano, nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotatingati macomplications, vamwe vakuzozvarisa vega, vamwe vakuzvara vazvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga varefeiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira. Saka ndo maissues amwe atiri kuda kuti agadziriswe iwaya.
Mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi?
Kubva muna September gore rino tanga tichitatsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices section reproductive health rights, kusanganisira mafamily planning, pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka. Ndopaibuda maissues akasiyana siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzewori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena. Ndidzo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana.
Makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakatii?
Ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu, zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitiwa kare. Iko zvino mari ndiyo yava kunyanya kutungamidzwa mberi, vasina mari havachabatwi zvakanaka. Saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzirisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa, zvinozopawo trasi kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence-based advocacy. Tinotanga taita tsvagirudzo yedu toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe, tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo, kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo, vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa, kunyanyisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara. Panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa, pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe, zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu. Takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo, nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Women Against Corruption Trust Muzvare Sandra Matendere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vanoti kupiwa motikari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndipo mukuru wemapata anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba apo atanga kubvunza nezvokupiwa purazi kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Hameno kuti chivari kutaura nezvacho ndechii ichocho? Lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndi president. Saka wanyangori mkuru opposition, uri mkuru wa burial society, uri mkuru wa mashoko seri, niku daizishi. Lendi ya ole ngozi shanta yesu, nindu wakatepu wana president. So, alago, nikutiva soropoje, kutiva munchiro wapuwa lendi na president. Wasinga soji, soropoje, yyo pachavu, pakupuwa lendi ya waka kura lari. Nyangu hili, shahe yekuma reserva, ure yekuma A2 farms. Yese lendi yese mnikamunu nese ndia president.
Saka wa munzora wa pinda seya pa wa charamba, iwo wari ve bato rinopikis, vanu zoa na seimund.
Wa munzora. Wangarezi hao opo nsheni, asitokutanga mjiku tichuza kwa jimu Zimbabwe. Wano kodira kupuwa munda. Sezi kupuwa kumangaita munu wese, azizi azina basa na kutu urukubati oripi, na kutu chikamu choku gowanyika, chikamu chakanangana, mewa nawe Zimbabwe. Tisinga tarifiri politiki zao, tisinga tarifiri uruwara wawo, Singa tarifiri mzewe dawa kuti urele kana uti ipupi. Ayu, kinongo pa munda kana ushingi ipo. Nikuti urichisha kwa chini babu. So apa apana nyeyazo apapa. Gawa rigesa huku peda nguwa. Kumisura wachi kenda bondo rakaoma.
Ko vanotika minda inenge inongo piwa. Kune vanenge wakaregera bature Zanu PF. Nevashoma vano pikisa. Wa nenge wachinzi wano jikiza na ne bato rikutonga kana utine mtunga miri wenyika.
Ameno kutuwano ziwa mruma nanti welshme niwe. Aka puwa prazo nguwa andi aka puwa hoi. Kininda andri kuzani PF. Iyari kuyo mdisi. Aftese taka puwa. Na prazo no bata garataka inzana. Zahiri lichi. Uwa wata ngira ike ya uchayo. Wanga waine munda kunyazura. Munda wangori mwa wangori mwa uwevura angari ya pinske. Taka wanga wa mzani yore na hewe duwe. Kana wariki zeko nyika atombo zaku dipolitiki zavo ndezei, asane munda mundo. Kwa warungu, waripa munda, hapana umbo kuti wano supporta za mpefu, atombo zaku wano kota sei. So, andiku kuti ya kupane nye hapo. Chakango etika chiti nisho kuti, emtabzoki wa zedu mnistiri, hakato waivu, hane wamo wango wari kuhopo zisheni, waifunga kuti idambe.
Muno rewe ya pava charamba munga atanangura.
Waifunga kuti munga anto haru. Doku bawa funga kuti zichapenga, zichadzokera suri. Doku bawa ramba minja. Iyo wata nisa wari papa. Wakaramba munga. Wakaramba matisaka waka kuwa na wagoni. Zingato kukana wangu. Wachida kupikisa ndawa wepa mepe kita ura neshosho. Wakatina andidi ya mtoro zinjo kuba. Doza wakata ura ewe. Awana kuka kuti hiri sare ki, hiri sare nika. Saka hiko zinezu chakunye tamange, beche kuti. Vano wana kuti zani ya tunga, endi zani ndeye kutunga makoresi. Chaya tara ya tara, right? Vano kuti shabu diriza. Rafika chi muramba muru, kuno kundira minda ya wakanka waramba.
Asika wa mwano ti ukazobuda msangano, shataka ona wa mwevaka enda mupoteru, mwanga wakuna kutore kwa minda. Azizo ite mtaorerezo zo wacharamba.
Pana tumbeta mtaulo kana ukaenda kuupoteri, uchi tsoropoza, zinangwa, zichimurenga, zinangwa, zenika. Tumbeti waenda kuupoteri, waku kumbira masanctions kumika yaku. Iyo nika yacho waruda kuti ii kwa ziswe, yoku pae zirayo kutuwisa nisi, sinta itinezushu.
Mutauriri we mtungamiri wenyika va George Charamba vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday mamwe masangano anomirira vararidzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadha mari dzedzidzo dzevana vavo. Mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakazivisa kuti ichabhadhara mari yedzidzo yevana vevararidzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavira Joe, vanoti hurumende haichataura pamusoro penyaya iyi. Zimlife.com rinoti vaimbova makurukota muhurumende yava Robert Mugabe, avo vanozivikanwa nerokuti G40, va Patrick Joao, va Jonathan Moyo nava Sevya Kasikuere, vanyora tsamba kune vamwe vavo muZANU PF vachikumbira ruregerero pamusoro pekutsigira kwavakamboita bato rinopikisa. Vachiti havana kumbofunga zvekuva nhengo dzebato iri. NewZimbabwe.com rinoti mhuri yemutsigiri we Triple C akaura mwezi mitanhatu yapfuura More Blessing Ali inoti hurumende iri kuramba kuvaudza kuti mutumbi wa More Blessing uri kupi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rakanaka pomuri yeZimbabwe. Aiwa Munzora, ngataure chokwadi. Munzora, ngataure chokwadi. Nyaso kumubvunzidzisai zvokuti pamunhu ndipamusasa kundiri muzukuru zvine. Aiwa chokwadi chiripo ndekuti anotsigira basa reSANDPF. Munzora, ndo zvatiri kuona isu muri yeZimbabwe. Zvinhu zviri pachena, hazvina kunzvenga pauzukuru kana kuti paukoma. Aiwa, ndo chokwadi chiripo. Mubvunzise mukomana mumuise pakanaka, anotaura chokwadi. Ndokwa anotsigira ikoko. Chaki konga kuda kuparadza pati chete. Aiwa isi tinongoti pamberi navachamisa.
VaAchford guriro vari kutaura veZANUPF vanoreva nhema. Teererai vedu vechinonzwirawo riri kukakama kureva kuti havana zvavanotoziva. Vanototambura kuti vahwisise kuti zvinofamba sehavatozivi. Isu togara muno mumaruzevha muno tinotoziva zviri kuitika. Vakafa vanhu vakaurawa neZANUPF vakawanda, vanhu varikutyisidzwa vakawanda. Saka vagurirwe ngavareki zvavambotaura vachikakama zvenyana vangavangoti havazivi chunhu. Panguva yava Mugabe zvetokwati taidya tichiguta chingwa tichichiwana nemari shomashoma. Izvo chingwa tachiona ma800 bhondi iyo yangu zara yangu yemarara. Vagurirwe ngavareki kudaro, ngavaitise mwana wemuZimbabwe anoda shanduko. Vanhu vari kurohwa, vanhu vari kuharaswa, vanhu vari kumwa chikafu nehurumende yavamunangagwa. Ngavaregidaro.
Kupiwa bheu kwavasitole nokupiwa bheu kwevamwe vekunyatsime zvinoratidza kuti ZANUPF iroda kuvhara mahwani ayo kucommonwealth kuti idzosewo kuti inziri nzira abatu riri kubata kodzero dzevanhu. Ndichiuya pana vamunzora, vakanyepa paipai vakatorewo kuti vasangana navasitole navasakala mujeri. Asi pazvakazoongororwa zvokuonekwa kunzi vanhu vanga vasina kusangana, vanga vanyepa. Ava vaakunyepa kuti vabiti vakapiwa zvakati zvakati nehurumende. Vabiti vaiva vaakubvunzwa, vaakuti handina kupiwa zvinhu zvakadaro nehurumende. Sei vamunzuru vachishandisa manyepo? Zvino ndo zvinoratidza kuti pari kushandiswa neZANUPF. Nyaya yangu yekupedzisira manje pamwana uyu wekuita pamuviri. Sezvo mwana uyu apo, mwana uyu apo, ngavachingotora kama DNA vaone kuti baba vakasungwa ava nemwana ndewavo here zveshuwa, kana asiri wavo vasungunurwe.
Makaita wani, makaita wani vashamarari vangu kuAmerica DC. Ini ndinoitwawo Kileva Mushanga madhodha Dube. Ndinobva kuZimbabwe Chipinge musabhuku ramambo Kisana. Ndakumbirwa kubatsirwa. Ndine mwana wangu wakanyangarika wane makore maviri anoitwa Viva Mushanga madhodha Dube. Ndakapedzisira kutaura naye gore rapera museri achiti waiva kuSoweto muSouth Africa muJoburg. Ini baba vacho ndiri kuno kutsoya nzoo. Saka ndaikumbirawo pane ruzhinji vanoteerera Studio 7 vandibatsirawo kana veizivawo kwaari. Vangazondibatawo panhamba dzinoti 0649172620. Opamha zvakare 0649172620. Ndatenda nokunzwisisa kwenyu. Amen.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti vanofara zvikuru kuti vatsigiri vebato ravo gumi nevana vakabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wokubisa mari yezvibatiso. Zimbabwe Federation of Trade Unions inokurudzira hurumende nemakambani akazvimirira kuti vabhadhare vashandi vavo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuamerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muwashington dc, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Chris Gande. Thank you.